takafamba isu atina mboona zvitsiko zvemhirizhonga. Asi hazvireve kuti mhirizhonga yanga isiko. Kana veikoko tichibvunza vakanga vari kutaura kuti rwendo rwuno mhirizhonga yanga yakati dzikei zvakanyanya kudarika mamwe makore esarudzo. Asi ndofunga munogona kunge makazvinzwa kuti kune mumiriri akatosarudzwa kuti aite mumiriri wedare reparamende akashandisa pfuti yake pakatofa munhu. Uyezve ndochiti inini kusituation room yemadzimai vanga vari kutaurawo kuti vane zviitiko zvakati wandei zvavakanyora zvinoite kuita nemhirizhonga inobata madzimai. Vaitaura mazana maviri ezviitiko izvozvo zvavanga vati vatambira kusvika pazuva rane zuro. Ndanga ndisati ndapedza kuti ndiitsanangure zvandakaona zvakanaka ikoko.
Taura henyu.
Ndandataura muenzaniso wekuti vanhu vanyatsoona pavhidhiyo kuti mupolling station kana uchipinda ndezvipi zvinotarisirwa kuti unge uchiita, uyewo vashandi vezvesarudzo ndezvipi zvavanenge vakatarisirwa kuti vaite. Chakanyanyondibata inyaya ine chekuita nevaya vaya vanobatsirwa kuti vaende kunovhota, vatingati isusu pamwe vanhu vakaremara kana zvekare vanhu vasingagoni kunyora kana kuverenga. Vanhu ivavo takadzidza kuti kuKenya haugoni kuenda kunobatsira vanhu vakawanda kuti vaende kunovhota. Kana watoenda kunobatsira munhu mumwe chete papolling station imwe chete zvatokwana musarudzo yese, hauchagoni kuenda kunobatsira umwe nekuti vanenge vatokuisa inkiya yekuti hauchagoni kuenda kunobatsira umwe munhu kuti avhote. Uyezve vanoti ivo kana munhu akauya asina mubatsiri wake anobatsirwa mupolling station imomo nemapolling agents anenge achiita umbuu hwekuti munhu uyu abatsirwa kuvhota asingamanikidzwe waanogona kuvhotera. Uyezve takaona kuti vatori venhau vanga vakapiwa mukana wekuti vatore nhau pamadiro. Makamera aipinda mupolling station uyezve komisheni yanga yakavapa pekuti vanogona kupota vachiwana mashoko ane chekuita nesarudzo, asi havagoni kuzoannounsa kuti ahwina musarudzo imomo ndiningi. Izvozvo ndakaona zvakanaka zvakanyanyisa.